manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 29/2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vachitaura pamusangano wavaita nemadzimai pamwe neshirikadzi mumasvikonhasi.
Zviuru nezviuru zvevanhu zvinouya pakuratidzira kwarongwa muHarare nebato reMDC nhasi richiratidza kusafara kwaro nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Kana vari baba vangu vachizvimbisa, nhasi ndauyawo samai ndikukumbira kwavari kuti aiwa vana baba, masvingo wee, regai kutirodzera vana vedu vachiri vadiki.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa voyambira kuti varume vanoroora kana kurodza vanasikana vasati vabva zera vacharangwa zvakaomarara kushomeka kwemafuta edzimotokari kopararira munyika yose Studio 7 yoita hurukuro nevagari vemubulawayo mangwana Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMDC raratidzira nhasi muHarare richinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Bato iri ranyorerawo tsamba yenyunyuto kuAfrican Union neSADC richiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Asi kunyangwe kuratidzira uku kwafamba zvakanaka, mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti vakuru vebato iri vari kutambira mashoko panhare mbozha ekuvatyisidzira. Mashoko aya anoti zita rangu ndinonzi death, ma freedoms nema rights amunoda kukoshesa aya. Be careful kuti security in numbers haiwanzobatsire kana wawega. We are gunning for you. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Mutoreri wenhau Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Chitaura mushure mekuratidzira kwaitwa muguta reHarare, mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vati chinangwa chavo chikuru change chiri chekuratidza kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasiwo vakasarudzwa neruzhinji kutungamirira Zimbabwe musarudzo dzakaitwa muna Chikunguru.
Makavhoterani paupresident! Hamuna kuvhoterani paupresident! Isu hatisi kuzorwisana navamunangagwa nepfuti nokuti pfuti hatibhilivhe mairi vhoti yedu ndo pfuti yedu pfuti iyoyo yakarira musi wa 30 July ndobva yapfuura corruption ndobva yapfuura uori ndobva yapfuura nhamo ndobva yapfuura kutambudzika yapfuura kutambudzika yakapfuurawo navamunangagwa kureva kuti mumiririri wenhamo akanzi nevhoti hakodzeri kuramba achitungamirira.
Vachamisa vatiwo kuratidzira kwanhasi inongovanzwisa chete vakati kana matambudziko akatarisana nenyika akasagadziriswa vana veZimbabwe vacharamba vachiratidzira mumigwagwa.
Iri demo inzwisa inhanganyaya yokuti nyaya yedu ikasapera tinoramba tichinja magiya tichibva number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Tozosvika chaipo chaipo.
Vachamisa avo vanoti nhengo dzebato ravo dzasvitsa tsamba yenyunyuto kudare reparamende kusadak nekuafrica union vati matambudziko akadai sekushayikwa kwemafuta ekufambisa edzimotokari kushayikwa kwemari nemamwe matambudziko akatasana nenyika zvinopera chete kana munyika maita nhaurirano
chokutanga tiri kuti hatigadzirisei nhaurirano vamunangagwa musatya kuti titaurirane nenyika vanhu varambuswe Onai munyika muna peturo. The crisis in the country is a crisis of governance. It's a crisis of confidence. It's a crisis of legitimacy. It's a crisis of leadership. Nyaya inogadzirwa sei? Uyai tibatane. Vane ushoma hweleadership nezvane wakawanda. Toonesana. Tokupai mazano. Toenda mberi nenyika.
Vachamisa vati bato reZANU-PF harigoni kuendesa nyika mberi vakatiwo vanoda kuti vanhu kusanganisira vashandi vehurumende vawane mihoro nemari yekunze uye mari dzemitero dzimwe dzibviswe
hatisi kuzozorora kusvika vanhu varegera kupirwa mari yavo 2% yakumbira vanhu
mozvare shupikai mutizwa varatidzira vaudzwa Studio 7 kuti kutambura ndiko kwavasunda kuti vabatane nevamwe mukuratidzira kwanhasi
yachandisunda inhau yezimbabwe ikonomi yedu inomira zvakanaka semanyu generations tinoda a new beginning a new zimbabwe tatambura nenhamo
vatonderai nemaramba vanga varipowo pakuratidzira vachema-chema nekushayikwa kwemabasa munyika vachiti nhamo iri kurova vechidiki yave kuvachembedza
taneta kutambudzwa taakumbodawo kugara zvakanaka wedu please ZANU-PF ngaisiyanawo nesu vana vadiki taakuita senge harahwa nenhau yekushaya
kuratidzira kwanhasi kwaitika murunyararo asi mapurisa nemotokari dzinomwaya mvura zvanga zvakadzvagwa mudhorobha kunyange hazvo bato irange richiratidza kubatana mumwe mutevedzeri webato iri vaelias mudzuri avo vakaenda kustate house nemusi wemuvhuro vakasangana navamunangagwa vasveveredzwa nenhengo dzebato iri siva mudzuri vanoti vakaenda kumusangano uyu senhengo yedare resenate ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
tichiri panyaya iyi munyori mukuru wechidiki muZANU-PF Youth League vapupurai togarepi vaudza Ivan Zininga weStudio 7 kuti nhasi vange vakachengetedza zvivakwa pange pachiratidzirwa nevatsigiri veMDC ava.
Isu tichiri panzvimbo dzatinoshandira kubato nekune mabhizinesi interest edu semusangano weZANU-PF. So mayouth edu ariko vakamirira vachitarisawo kuti hapana vanomusikanzwa here saivava vangazosvika panzvimbo idzodzo vakaita zvisina maturo sezvo tanzwa kuti ivo vanhu vasina maturo nomukuru wavo saka takangotarisa kuti tione handisati ndanzwa hangu nzvimbo dzose kuti dzakamira sei asi ndinovimba kuti patiri isu tinokwanisa kudzivirira nzvimbo dzedu tinokwanisa kuudzawo mutemo kana pangada kuita maitiro atisingadi asi kufunga kuti haana kukodzera runyararo tinobva taudza vanozviita vana mazvikokota wazvo kuti vazvigadzirise
panguva yapfuura pakamboitwa zvekumwe kuratidzira kwakazopesera zvinhu zvopiswa nzvimbo dzoparadzwa hatina here zvimwe zvati zvaitikawo zviri pedyo nekubato kwenyu nhasi
hatisati tanzwa izvozvo ndopandiri pabato iko zvino handina chandati ndavona chinoratidza kuti pangava nechakaipa
so mukuru wevechidiki mashoko enyu kune vechidiki veZimbabwe
vechidiki veZimbabwe vanofanira kuziva kuti nyika inoenda kushandirwa iko zvino chitima chofamba Zimbabwe yakuinda mberi tiri kuona vamabhizinesi vakawanda vanoda kuti vashande nevechidiki ivava vachine simba rokushanda kupedza nguva nesimba muchiita izvo zvisina zvazvinouyisa sadza patafura hazvina zvazvinobetsera iko zvino kutobatana navashandi vashandi vanotungamirirwa nomunhu unonzi Emerson Mnangagwa haanei nezvepolitics unoda rufaro kuti vana zimbabwe vanzwe kubudirira
Saka iko ogo katishande na etimbo siya zvino kireta kuhwa, kutukana, kuvengana. Zvese hazvina nguva muZimbabwe iko zvinezvi.
Munyori mukuru wechidiki muZANU-PF Youth League vapupura itogarepi vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mapurisa nevasori vanonzi vakamisa kuratidzira nekuendeswa kwemagwaro enyunyuto kudare repamusoro redzimhosva rekubulawayo kwakanga kwakarongwa nemamwe masangano emudunhu rematebeleland anorwira kodzero dzevanhu. Masangano aya ari kuda kuti hurumende iongorore nyaya yekuurayiwa kwevanhu vanonzi nevamwe vanodarika zviuru makumi maviri munguva yeguku rahundi kumakore ekuma1980. Kuratidzira uku kuri kuuya panguva iyo mumwe ishe wekufila busi vavezi Maduna vakanyorera tsamba mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nebazi reUnited Nations vachikumbira kuti nyaya yeguku rahundi iyi igadziriswe nehurumende yeZimbabwe. VaMnangagwa vakamboudza nepfenyuro yeCNN muna Gunyana kuNew York kuti vakagadzirira kugadzirisa nyaya iyi vachitambira zvinenge zvabuda kubva kuCommission yeNational Peace and Reconciliation Commission. Hatina kukwanisa kubata mutauriri vaMnangagwa vaGeorge Charamba kana mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nezvenyaya iyi sezvo nhari mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano repost independent survivors trust va Felix Mafam.
Ndinourombo zvikurusa nokuti nyaya yeguku rahundi haimbofa yakapera pasina kutorwa matanho anofanira. Munoziva kuti vamanhlanze vane komishini iri kuitika mazuvano yokuti vanhu vakapondwa sei vatanhatu kuHarare. Ini ndakava mumwe munhu akapa humbo hacho. Ndakatamwa zvikuru kuti ndakabatikana nenguva yachihamba kwekomishini yakanga ichiongorora kuti iko kuntumba neZipra neZano mubulawayo vakaurayana sei chidzakanga zvaitika. Ndikazobatikanwa zvakare nekomishini yainzi Jumbo Jena Komishini. Saka ndofunga nyaya yeguku rahundi iri kutevera izvozvo kuti vanhu vashomanani kuHarare vakapondwa. Haiwa, tireve kuti ushoma zvinoreva kuti vanhu ngavapondwe.
Munoona here sekuti hurumende iripo iyi ichazobvuma rimwe zuva kuti igare pasi nevanhu vari kuchema-chema nenyaya dzeguku rahundi pagoitwa nhaurirano dzinoita kuti zvigadziriswe?
Asi hurumende yaMnangagwa yakanga iriyo yaMugabe naMnangagwa nguva yeguku rahundi yakaramba haizi kuda kuti zvinhu zveguku rahundi zvitaugwe. Asi vapedza mari nemazana nemamiriyoni vachiongorora kuti kuHarare chii chakaitika. Zvinhu zvakanaka chose. Saka vanhuwo vehama vakaurayirwa hama Peni nevamwe vachiri kuchema vari kutiko ngavatora advantage nokuti kune komishini hombe yakaitwa navaMnangagwa kuti tiri kuda zveguku rahundi zvitaurwe tiongorore nokuti vamwe vanhu vachiripo.
Notiwo kudii nekurambidzwa kwevanoda kuratidzira nezveguku rahundi nemapurisa munyika?
Mapurisa zvaakaita zviri kunze kwebumbure remutemo.
Avo vanga vari mukuru wesangano repost independent survivors trust vaFelix Mafa vachitaura parunare mubulawayo naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vashoropodza zvikuru varume vanoroora vanasikana vasati vabvazera pamwe chete nemhuri dzinoroodza vana ava vachiti izvi zvinofanira kunzi zvimiswe vachiyambirawo kuti mutemo uchaomeswa. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi ngatiendei kuna Gandri Maramba.
Vachitaura pamusangano wavaita nemadzimai pamwe neshirikadzi mumasvingo nhasi, amai Mnangagwa vati varume pamwe nemhuri dziri kutyora kodzero dzevanasikana vachiroora nekuvaroodza nguva isati yakwana vanofanira kurangwa zvakaomarara kuita kuti dambudziko iri ripere. Izvi zvatsigirwa nemadzimai anga ari pamusangano uyu, vamwe vavo vachiti vanotyora mutemo nekutyora kodzero dzevana ngavatongerwe rufu kana zvichibvira. Amai Mnangagwa vati vanhu vari kuroora kana kuroodza vana vadiki ava vari kuvatorera upenyu hwavo uye vanovaisa vana ava parumananzombe rwerufu kana vachinge vava panhumbu.
Kuroodzwa kwavana vari pasi pemakore hurumende haisi kubvuma, isusu vana mai hatisi kubvuma. Saka hatizivi kuti ari kuzvibvumira ndiani, nokuti nhasi yazotaura kuti sahatidi kuti vana vedu varohwe vari pasi pemakore. Kana vari baba vanga vachizviitisa, nhasi ndauyawo samai ndiri kukumbira kwavari kuti aiwana baba Masvingo wee, regai kutirodzera vana vedu vachiri vadiki. Takatarisira kwavari nokuti ndo vachatichengeta mangwana, ndivo vachava mafirst lady enyika, ndivo vachava maMP, vachava makansela, vachava noutungamiriri hwakawanda hwakasiyana siyana. Asi kana abvaruka saizvozvo haana kuzoenda kuchikoro. Dzinza rafa, nyika yafa, nokuti nyika ino urwere haina kumberi kwainonya kuenda.
Amai Mnangagwa vanoti nyaya dzekuroorwa kwevana vasati vabhazera munyika yose dziri kukwira zvakanyanya. Dunhu remashonaland central richinzi ndiro riri pamusoro, dunhu remasvingo riri pachidanho chechina. Vamwe vevana ava vari kuguma vatapurwa zvirwere zvepabonde zvakaita seHIV and AIDS. Amai Florence Chwera vemusha wekwamucheke vatsigira amai Mnangagwa pakuomesera vanotyora kodzero dzevanasikana.
Ndoda kutenda namashoko ataugwa nafirst lady, asi andirwadza pakuti vana vanobvaruka ane 14-15 achida kuzama kubudisa mwana otsemuka. Madokta first lady vati madokta ositambudzana nenyama kuti dzibatani kudzisona. Nditi zvinhu zvinorwadza. Inoona sekuti zvakangofanana nokumurume uyu waita medha amoni. Inoona sekuti mutemo dai vanhu ava anzi munhu wauraya munhu ngatongegwe zvinofanana nomunhu wavo wauraya, because ifungako kana dokta akakonwa kubata nzenge naizvozvo munhu wafa. Handitika mutemo ngausimbisiwe.
Vanorwira kodzero dzevechidiki vanoti kuroorwa kwevanasikana vasati vabvezera munyika kuri kukwirawo nekuti vanhu vari kuomerwa neupenyu munyika, uye vamwe vanotevedza zvechitendero sezvimwe zvita zvechipostori netsika dzechinyakare. Murwiri wekodzero dzevechidiki mumasvingo vaThomas Mbetu vatenda kuti kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwapa kuti zvinhu zviipire vanasikana.
Kune vamwe zvitendero vanoti kwanzi taudzwa nemweya kuti tiite seizvozvo zvatinenge tichiita, izvo zvisirizvo. Vari vanhu vanenge vachingoda vana vasikana vadiki chete. Kwoita futi tsika vamwe vanoti ndiri mambo, ndinofanirwa kuwana vakadzi vakawanda, ndinofanirwa kuwana vakadzi vechidiki.
Amai Mnangagwa vati vachasvitsa zvichemo zvemadzimai aya kuhurumende kuti mutemo uvandudzwe nedare reparamende woomesera vanoroodza vana vasati vabva zera. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvaiitwa Lupane woye, tinotenda nekutitsigira kwenyu muhurukuro yepaLupane Women's Center. Iko zvino totarisa Bulawayo, matatoti pacha, tichigadzirira gungano remangwana muchishanu musi wa30 Mbudzi 2018 veVoice of America Studio 7 takabatana neveMedia Center tichenge tichikupakurirai hurukuro pamusoro pekusimudzira dhorobha reBulawayo, iro raizivikanwa nezita rokuti Gondituziya Tunga, zvichireva kuti dhorobha rinotipuka utsi nemhaka yemafekitari nemaindastri yakanga arimo. Asi zvese izvi zvakapera nekuti mafekitari mazhinji akavharwa. Naizvozvo muri kukokwa kuhurukuro iyi kuti zvoitwa sei kuti mafekitari aya adzoke vanhu vawane mabasa. Sanganai neni wenyu Pratsides Jeremiah mangwana nemusi wechishanu Mbudzi 30 2018 paRainbow Hotel muBulawayo kubva na 5:30 kusvika na 7:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitepfenyura ichiitika ipapo padande mutande repaFacebook, pamapeji edu eVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekupa pfungwa dzenyu vagari veBulawayo kuti zvoitwa sei kuti mabasa adzoke mudhorobha iri.
Nyaya yekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari iri kuramba ichipararira munyika zvapa kuti vakawanda vapedze nguva yakareba vari mitsetse yemagaraji kwete kuita basa. Hurumende inoti mari yekutenga mafuta edzimotokari yavashoma. Mugozi yanyaya iyi tabata mumwe mugari wemuHarare muzvare Duduzile Nyironga.
Nasi ndaenda ndikamira pa-queue pa-Start Haven. Kwangu nemota dzakawandisisa ndofunga over 200 cars dzangadziri pamberi pangu. Fio yasvika but there was so much commotion vanhu vanga vachingoda kuedza kupindira. Vamwe vangu vari agent panika kwamana vemakomba vanga vachingoda fio kuti vagogona kutakura vanhu. But handina kuzokwanisa kuiwana fio yacho yabva yangopera. Asi ndatoswera mufio queue ndofunga natomira 4 hours ndirimo mu-queue but handipana chanambowana. Apa ndotosha ndoita sei because ndinge ndichida kuedza kuti timhanyiseka tinoshandira tega mazuva ano. Saka mota inenge ichinyatsobatira pakushanda ipapo kuti tigogona kuwanawo mari. Vanhu vanje nyaya yefio iri kutotikanganisa kuti tigowanawo mari yekuti tigogona kuzvibatirawo tigogona kutenga chikafu. Saka nyaya yefio iri kutoshungurudza chaizvo.
Makatanga kuona kuti dambudziko iri raakuwedzera riini chaizvo?
Dambudziko iri takatoona kuti rakuwedzera it was like 2 days before pakaitwa budget ya ministry ndo pakatanga kunetsa fuel.
Asi pane tsananguro here yamuri kumbonzwawo kuti chii chiri kukonzera kuti dambudziko iri rirambe richiwedzera kudai?
Hapana zvatatombonzwa. Nhasi ndatombotaura patwitter ndichitobvunzawo secretary veinformation kuti nhai tiudzeiwo kuti chii chiri kumbonyatsoitika tisina munhu ari kumbotiudza. Totarisa sehurumende inofanira kutiudza zviri kuitika kuti tigoziva tigogadzirira.
Mugari wemuHarare muzvare Duduzile Nyirongo vari parunhare muHarare makare. Vanhu vana vanonzi vafa nechirwere chekorera panzvimbo inokorokozwa goridhe yemukaradzi kuMount Darwin uye vamwe makumi masere navapfumbamwe vanonzi vari muchipatara pari zvino. Bazi rezveutano muRussia nhasi rapawo Zimbabwe mushonga wekurapa chirwere chekorera ichi. Izvi zvaitwa zvichitevera chikumbiro chesangano reUnited Nations reWorld Health Organization chekumbira nyika dzepasi rose kubatsira Zimbabwe nemishonga nezvimwe zvikwanisiro. Zimbabwe yakatanga kubatwa nechirwere ichi mune musi wa 6 Gunyana. Mukuzeya nezvenyaya iyi Mavilas Mhlanganya weStudio 7 abata mukuru mukuchengetedzwa kwenharaunda mubazi rezveutano vaVictor Nyamande avo vanoti vari kutyira kuti huwandu hwevanhu vanogona kufa nechirwere ichi kuMount Darwin hunogona kuwedzera.
Vanhu vashayika so far i4 but like I'm saying kuti pane umwe munhu anga akashayika watatisina kupika but nekuda kwamainvestigations makollaps atrikita wehave speaked kuti pane umwe akashayika ane chirwere chatofungidzira tingangova cholera. But what I'm saying is macase sediko zvino we expect kuti anofanira kuwedzera odhabhula because incubation period yecholera but nguva inotorwa nechirwere chichibude pamunhu it's a few hours dzinobva pa-3 hours kusvika about 5-8 days. Titi kitarisa kuti first case yetakaiwa neane Sunday kuti within the next 5 days vamwe vanga vasina kuincubate vanga vasati vakutaridza zviratidzo zvokuti varwara nekorera varinge vakuchibuda because even treatment center yedu yavapadhuze navo vanhu vakawanda vaakubuda. So we expect macase yedu kuincrease tiri kukwanisa kubata vese vanenge vachivanga vanorwara vaya nekuvadzidzisa saka vanhu vazhinji vaakubuda kuti vawane kurapiwa kwakanaka.
Tiri kunzwa zvekuti hurumende yawana rubatsiro kubva kuRussia panyaya iyoyi yekurwisa chirwere cho chekorera. Pane zvamati manzwawo here?
Ya, hatingati Russia chete. Takanga tine masahwira akawanda vari kutibatsira tichikwana rubatsiro kumasangano akasiyana nenyika dzakasiyana. Timaitira tinoita panyaya dzokurapa vanhu kuti kana umwe akawirwa nedambudziko tinomaya tobatsirana kuitira kuti tisanyanyisa kuenda kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzisina dambudziko.
Kurudziro yamungape vanhu nyanya vari ikoko kuMount Darwin ndeyei?
Vanhu vari kuMount Darwin tinokurudzira kuti kana vachimwa mvura ngavamwe mvura yakachena. Kuchena kwatinoreva vanogona kuva vanenge vachifashaidza kana kuti kuisa mishonga yemapiriti yatiri kuvapa. Kana vachidya chikafu ngavadye chikafu chinenge chionekwa kuti hachisi kumharwa nenhunzi. Zvese chichipisa kuitira kuti utachiwana hufe. Vachigeza maoko pavanenge vasati vadya vogeza maoko vaendawo kuzvimbuzi. Chatinokoshesa ndo nyaya yekushandisa iyo zvimbuzi izvozvo izvo. Kana pane tsine vanenge vachiita ngavabve vaivhara kana kuti vaisa madota voivhara. Saka ikona kune michero kune mango vanhu ngavageze mango vasati vadya. Chikafu chakarara hatichidi chakapora chiyachi. Ngavadye zvinhu zvavanazvo zvabikwa papi. Chero kuri kutenga vasangotenga chikafu chinongofamba ngavatenge zvanozova kuti chikafu chakaitwa nemhando yakanaka hachina utachiwana hwekorea hungawanikwapo.
vaVictor Nyamande vanoshanda mubazi rezveutano vachitaura naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kuratidzira munyararo kwaitwa neMDC nhasi kunoratidza kuti vatsigiri vebato iri vanoteerera kurudziro dzevatungamiri wavo, asi vamwe vachiti kupedza nguva. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANUPF vagadzira chirumanzu. Atanga nekubvunza vaMonzora kuti vanoti kudii nekuratidzira kwavo.
Kubvira nekubvira MDC haironge mademonstration anoita zvemhirizhonga kwete. Tagara tichigadzira mademonstration asina kukuwadzana mukati, asi takawana demonstration rakaitika riya ra1 August pakapfurwa vanhu nemasoja. Demonstration ranhasi dingindira raro ranga riri nyaya yokuti toda kuti hurumende igadzirise nyaya dzekushayikwa kwemabasa, nyaya dzeurombo hwapinda munyika muno, nyaya dzemari dzekuti vanhu vanenge vachida kutenga mishonga asi vaakunzi vatenge mishonga nemaUS dollars asingakwanisi kuwanikwa. Saka idemonstration ranga rakanangana nezvinonetsa vanhu, urombo hwapinda muvanhu hwekuti hurumende igadzirise. Kana masoja akasapindira, kana hurumende ikasapindira, kana vamwe mapato vakasapindira, MDC pachayo inogona kuita demonstration yayo iri murunyararo. Hakuna kana window rimwe chete rapuswa muHarare, hakuna kana domasi kana chiwiti hacho chabiwa nhasi muHarare. Saka ndikudze vana veMDC nekuwane discipline yakaisvonaka kudaro.
Vachiri mhanzi, munoti nekuratidzira kwaitwa neMDC uku?
Vasakangamwa kuti Secretary General weZANUPF vambofakati zvemhirizhonga zvokuputsa mahwindo kaproperty ngazve zvokutanga nokugumisira, ndofunga vaiyo zvova zvinzwisisa. Saka vasada kupembedza vachiti hanzi hapana chitoro chaputsiwa. Vaakuziva kwenzi kwenzi kuti iye zvino magrovhosi hurumende yabvisa, ihurumende yakasarudzwa navanhu. Saka kwada kutamba nethe so-called democracy yako unosangana nazvo. Saka discipline yanga iriko. Right, vataura kuti ivo tatina vanhu, pane vamwe vabva kuna amwe mapato, iyawo ndoo manyepo aona zvaitika muHarare. Vanhu vanoverengwa nezvigumwe zvamaoko nezvigumwe zvamakumbo ndo MDCU. Zvinoreva kuti dzinogona kunge dziri mhuri dzavatungamiri veMDC, vazukuru vavo nanasekuru vavo, asi mhomho yeZimbabwe iye zvino nokunaya kwemvura iri kurima.
Vachirumhanzi vanoratidza kuti havana chavaona. Saka regati vatsanangurire, kwanga kuine vanhu veMDC mhomho nemhomho yazadza Jason Moyo Aveni uya tikanozadza Leopold takawira tichidzika naSamora Machel. Saka tinoona kuti isu seMDC taita zvataunganidza tabatanidza vana veZimbabwe. Tochienda panyaya yekuti gloves are off iri kutaurwa nababa Chirumhanzu. Ndinokumbirisa kuti kave tikutanga nekupedzisira kuti hurumende irambe ichitaura masoko ekuti gloves off. Munoda kurwa nani?
Regai tipewo mukana kuna vachirumhanzi. Vachirumhanzi, pindai tinzwe.
Vanhu veMDC leadership yavo vajaira kungotaura zviri very eloquent asi zvisina substance.
Vamonzora, tanzwawo vachamisa vachiti vakasununguka kuti vange vachiumba hurumende yemubatanidza kana kuti transitional government yavanenge vachishanda nawa munangagwa, mumwe akabata uku mumwe akabata uku. Vari kutaura here kuti vakazvipira kuita nhaurirano nawa munangagwa?
Takagara takataura seMDC kuti isu kutaurirana ndiko kwatagara tichida.
Avo vanga vari vaDouglas Monzora, manzwa kubva kuna vagadzira Chirumhanzu. Musakanganwe chirongwa chedu cheWomen's Round Table na8 PM, apo tiri kukurukura nyaya yekuratidzira kwaita MDC uku nemamiriro akaita zvinhu munyika. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.